Hurumende yeAmerica inoti haisi kuzobvisa zvirango zvakatemerwa mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe pamwe nevamwe vavo muZANU-PF kunyangwe vakarova bembera vachinyepa kuti zvirango ndizvo zviri kukonzera kuti upfumi hwenyika huende kumawere. Mashoko aya akabuda munhaurwa yakaitwa nezuro mukomiti yedare reHouse of Congress inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muno muWashington DC. Vachipa humbowo kukomiti iyi, muteedzeri wemunyori mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muhurumende yeAmerica, amai Shannon Smith, vanoti Zimbabwe yakarasa mukana wekudyidzana neAmerica apo yakaita sarudzo dzisina kuchena. America yainge yavimbisa kuti pakaitwa sarudzo dzakachena yaizobvisa zvirango zvakatemerwa vakuru vemuZANU-PF.
The seriously flawed presidential and parliamentary elections of July 31st were a missed opportunity for Zimbabwe. The United States and other members of the international community had clearly communicated, both publicly and privately, a willingness to consider rolling back sanctions and other restrictions and charting a path toward full normalization of relations if Zimbabwe demonstrated that it was ready to allow its deserving people to freely choose their next government through a fair, peaceful, and credible election.
Amai Smith vanotiwo, America haisi kuzofa yakabvuma kuti hurumende yeZimbabwe ifambe ichisvibisa zita renyika iyi ichiti ndiyo iri kupa kuti upfumi hwenyika huende kumawere. Vanoti zvirango izvi ndezvevashoma uye nyaya yekugwadama kweupfumi haisi kukonzerwa nezvirango asi kusagona kutonga kweZANU-PF. Vachitaurawo mukomiti iyi vanoronga mabasa musangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum vaArthur Gwagwa vanoti America inokwanisa kuita zvinhu zvitatu panyaya yezvirango zvayakatemera Zimbabwe. Chekutanga vakati kusiya zvirango zviripo kusvika Zimbabwe yaita utongo hwejekerere. Chechipiri vakati kubvisa zvirango. Chechitatu vakati kubvisa zvirango zvishoma nezvishoma zvichienderana neshanduko inenge ichiuya muZimbabwe. Asi vakati zviri kuhurumende yeAmerica kufuka kana kuwarira.
All I can say is I think the issue of sanctions is entirely up to your government, you know, to make a decision.
Hakuna ainge akamirira hurumende yeZimbabwe kumusangano uyo. Asi tabata mutauriri weZANU-PF Varugare Gumbo ava vanoti havashamisike nedanho ratorwa neAmerica nekuti yaida kuti veMDCT vakunde musarudzo. Vagumbo vanotiwo zvirango izvi zviri kukanganisa zvakanyanya upenyu hwevanhuwo zvavo muZimbabwe.
Vanhu veZimbabwe vanoziva kuti iko masarudzo aaitagetegwa Mugabe aatagetegwa ministers anotagetegwa vanhu veZimbabwe.
Nyaya yezvirango yagarawo ichitemesa vakawanda musoro kuti zvinoshanda here kana kuti kwete. Nyika dzakatemerwa zvirango pari zvino dzinosanganisira North Korea, Iran neCuba.